wandire akafadza nyika yese nechishanu manheru muchure mekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Council zvine mutsindo achirova Zulina munodzwe kuMexico pamberi pechaunga chaisanganisira nyanzvi dzetsiva Charles Manyuchi na zvenyika Arifonso. Vaongorori vatatu vemutambo uyu vakapa chiwandire kukunda 96-92, 98-89 ne 100-86 izvo zviri kuratidza kuti chiwandire aive pamberi zvakanyanya mumutambo wemarounds gumi uyu. Chiwandire anoti chaunga chave munhandare iyi chakamupa manyawi kuti ashingirire apo zvinhu zvaive zvave kuoma.
Zimbabwe yese nekuya kuzoi supporta nekuti ndakatamba muzambia ndisina support zvaita kuti mutambo wangu unditire nyore as I wanted to give up ndichionzwa mafans angu achitaura kuti aiwa kuda you can do it zvandipa more morale.
Vafadzwa nematambiro achiwandire mutevedzeri wegurukota rezvemitambo tsika nemagariro vatino machakaire pamwe namzvina bhizinisi vawikno chivayo vakavimbisa kupa chiwandire mari inoita iyo zviuru gumi zvemadhora ekuamerica pamunhu zvichireva kuti achawana zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica. Vamachakaire vakafara zvakanyanyisa nezvakaitwa nemutambi uyu. Murongi wemitambo yetsiva vaStalin Mau Mau vanoti zvaitwa nachiwandire zvaunza mufaro wakanyanyisa mumutambo wetsiva.
Hakuna rufaro runodarika rwatakawana rwo nezuro and tine tarisiro yekuti mwedzi mishoma iri kuteera anenge achirwa po world title chaiyo yakazara.
Chiwandire ari kuwana imwe mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora yakavimbiswa nehurumende kuti ichatambidzwa anokunda mumutambo uyu. Kune imwe kambani yakazvimirira yakapa zvekare musikana uyu choro chemadhora ekuamerica. Kokunda uku kwapa zvekare chiwandire mukana wekurwira bhande reWBC regoridhe iro riri mumaoko ayamelitsa mekadho wekuMexico zvekare. Mutambi uyu anoti aigadzirira mutambo wamunozi akatarisa kumberi kuna mekadho.
Mutambo uyu wakandikoshera zvisingaite wandikuenda kunotamba as I was preparing for this fight I was preparing for the other fight in Mexico.
Bhande regoridhe ndiro bhande repamusorosoro muurongwa weWBC pasi rese iro vakawanda vanongoita zvekurota. Zvichakadaro kuchange kune machikichuri mumutambo wenhabvu mumandava stadium mangwana svondo apo nhandare iyi ichatambirwa ngoma yemitambo miviri yemasemifinari echibuku super cup. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vapiwa mukana wekuona mitambo miviri yemhando yepamusorosoro nemari yavanobvisa pagedhe kuona mutambo mumwe chete. Munguva dzekudya kwemasikati Black Rhinos neBlauwe Chiefs dziri kusangana kurwira kutanga kuwana tikiti refinari yegore rino. Mutambo uyu uchateverwa nemumwe pakati peFC Platinum neHerentals. Zvikwata zvichakunda mumitambo miviri iyi zvichasangana mufinari iyo ichaitirwa kuBarber Field Stadium musi wa19 gumiguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.